Hurumende yeAmerica inoti haisi kuzotanga zvakare kudyidzana neZimbabwe kunyange hazvo hurumende yava Barack Obama yakambotumira nhumwa kuZimbabwe masvondo maviri apfuura. Muteedzeri wemumiriri weAmerica muAfrica Dr. Shannon Smith vanoti hurumende yeAmerica haisi kuzotanga kudyidzana neZimbabwe sezvo pasina chachinja panyaya yekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu.
Our visit there was part of a process of ongoing diplomatic engagement, as we do with most countries in the world, and to meet with officials, to raise our concerns, to hear theirs. That's a normal diplomatic conversation. It doesn't signal any change in policy.
Kunyangwe hedu tiri kutumira nhumwa kuZimbabwe, hatina urongwa hwekubvisa zvirongwa, nekuti pane zvakawanda zvichiri kuda kuti zviitwe neZimbabwe panyaya yehutongo hwejekerere.
Dr. Smith vanotiwo vari kushushikana zvikuru nekushayikwa kwemurwiri wekodzero dzevanhu vaItai Dzamara avo vakapambwa kumba kwavo kuGlenview muna Kurume. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika muzvare Gladys Hlatshwayo avo vari kuita zvidzidzo zvepamusoro muno muAmerica vanotivo havasi kushamisika nedanho reAmerica. Vativo nyaya yekupambwa kwavaDzamara iri kuvanetsa zvikuru.
Tarisirawo kuti idzo nyaya dzekodzero dzevanhu kuZimbabwe nyaya dzakatarisana nenyaya yaItai Dzamara neidzo dzinyaya dzemhirishonga tichienda kumaelections aJune 10 tiri kuona sokuti ndo zvimwe zvinhu zvinofanira kutaurwa nehurumende yeAmerica kuti zvinhu izvozvo ngazvigadziriswe kuitira kuti hukama hweZimbabwe neAmerica hugadzirike zvakanaka.
Asi vaimbova gurukota uye vari nhengo yeZANU-PF Politburo vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti havasi kushamisika nedanho ratorwa neAmerica.
Tozwa kuti charunyanyotirengera ndechekuti tinoitire ushamwari neRussia yavari kutukana nayo. Isusu hatiri kupinda munyika dzavamwe, saka ivo hatizivi kuti vari kutirengerei. Isusu hatisi kuzoregera kuita ushamwari navavo vanotida. Kana veAmerica vachiramba vachitivenga vachagara vakadaro, isusu tine zvicherwa zvedu, tine ivhu redu, tine nyika yedu yakanaka. Ticharamba tichitambura kwekanguva, asi tine chokwadi chokuti tikaramba tichishanda nesimba, ikonomi yedu ichaturn around tisina rubetsero rwamaamerican.
Asi mutauriri wemDCT vaObert Gutu vanoti Zimbabwe yakundikana kugadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu, nekudaro havashamisike nezvaitwa neAmerica uye vanozvitsigira.
Isu sebato reMDC tinoona zvinhu zvinokodzera, nokuti hurumende yeZANU-PF inotungamirirwa naRobert Mugabe ichiri kuendera mberi nezvayo zvekuita tsika dzechibhanditi dzeunionia. Saka zvaitwa nehurumende yavaObama toona zvezvinhu zvakanaka zvikuru, nokuti hurumende yeZANU haikodzeri kuremekedzwa.
Gweta uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vanoti hurumende yeZimbabwe inofanira kunzwa zviri kutaurwa nezvizvarwa zvenyika, izvo zviri kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzekodzero dzevanhu.
Hazvishamisi kuti America haisi kutsukunyuka, asi chikuru ndechekuti zviri kuZimbabwe pachayo iyo kuti isamirira kutsiurwa kana kuudzwa nedzimwe nyika, but kuti ingogara ichiziva yega kuti vana vayo vanofanira kuitwa zvakanaka vachipiwa kodzero dzavo dzese.
Svondo rinouya nemusi wechitatu, komiti yeCongress inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika nekodzero dzevanhu ichange ichisanganawo muWashington DC kuti izeye remangwana reZimbabwe neAmerica, kana kuti the future of US Zimbabwe relations. Vanenge vachitaura mudare iri ndiDr. Smith, vaimbova murimi wechichena vasati vatorerwa munda uye vachitungamira sangano reMike Campbell Foundation vaBen Frith, pamwe nevanoronga mabasa musangano reThe Solidarity Center muzvare Iman Contes.